Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina Gumiguru 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu umwe chete chete ndiye akabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose.
Mutunhu kanga waakurema waakutsura mateo. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau. Kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore nevamwe vanomwe vodzingwa mudare reparamende. Hurumende inotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nenyaya yekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti dunhu reManicaland harina kana munhu umwe chete ari kurwara nechirwere cheCOVID-19 kubva musi wa27 Gunyana. Dunhu remasvingo rine munhu umwe chete ari kurwara, asi muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara nyika yose pachitevera Ulawayo. MuHarare mune vanhu chiuru chimwe chete chine 125 vari kurwara kana kuti 1125. MuBulawayo muine 10 nevapfumbamwe kana kuti 99. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira zvishoma kusvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane 33 kana kuti 7838. Izvi zvinotevera kubatwa kwemunhu umwe chete chete aine chirwere ichi kumatevereland north, uye munhu uyu haana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumaviri nevasere kana kuti 228. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vasvika pazviuru zvitanhatu zvine 303 kana kuti 6303. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu 100 kana kuti 181. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 400 kana kuti 1.4 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika pazviuru 36 zvine 143 kana kuti 36,143. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 200 kana kuti 1.2 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamiriyoni 33. Ndinodzokorora. Vadarika mamiriyoni 34 kana kuti 34 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru 200 kana kuti 200,000. Vafa pasi rose vachidarikawo miriyoni imwe chete. Vapora vadarika mamiriyoni 20 nemaviri nezviuru 600 kana kuti 22.6 million. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore nevamwe vamiriri vedare reparamende vadzingwa mudare iri nhasi zvichitevera tsamba yakanyorwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Mutauriri wedare reHouse of Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vatambira tsamba yekudzinga amai Karenyi Kore vaEric Murai veHighfields East vaWellington Chikombo veGlen Nora vaEthenridge Kureva veEpworth amai Dokas Sivanda veProportional Representative kuvulawayo vaCaston Mateu vekumarondera Central amai Consilia Chinanzvavana vekumashonaland West amai Susan Matsunga vekumfakose vaPrince Jubeko Sivanda vekubhinga North uye vaunganai Tarusenga veSt Mary's. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Karenyi Kore.
Icho kwadi mukoma Blessing kuti tsamba yemareikos ema members of parliament AMDC alliance yauya mudare reparliament ichibva kuMDCT. Asi chandinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziya vazhinji vari kurwadziwa, vazhinji vari kuisa mamessages, vazhinji vari kufona. Ndoda kuti kwavari musatambudzike, musaora mwoyo.
Kose muchiti vatsigiri venyu havafanire kuora mwoyo?
Ini ndaizviziva, it was long overdue. Chandaiziva kuti ndichadzingwa, chandanga ndisingazivi chete ndechekuti ndichadzingwa zvarini, asi ndanga ndakazvigarira ende ndazvitambira. Chandoda kuudzai kuvanhu vazhinji vakateerera ndechekuti politics haiziriye mudumbu mangu. Politics is not for my stomach. Politics ndevanhu vari kunze, ruzhinji rwakatituma kuti tizoenda kuparliament. Saka ini ndaona zvakanaka to be a principled woman kuti andizotengesi struggle nekuda kwekugara muparliament. Nekuti kugara kwangu muparliament ruzhinji rwuchitambura hazvisiri zvozvido zvandingafungidzira kuti zvingadiwa nevana veZimbabwe. Kana maona MDCT yakuramba ichidzinga makanzura, maMP, masenators nemaPR, kureva kuti vanhu vagumirwa nepfungwa.
Ko sei muchidaro?
Uyu ungori nyaya yeshaisano, nyaya yekuvengana, nekuti kubvunza nyaya chaiyo chaiyo hapana pangaita nyaya. Kana iri yezita, zuro ndizona vanga vakuti MDC Alliance. Saka nhasi unova kudzinga zveMDC Alliance ndopanotaridza kuti hapana chimwe kudzinga kwekuda kuisa hama dzavo. Kunova kunorakidza kuti havaziri politics dzekuda kuseva Zimbabwe, asi politics dzedumbu nepolitics dzekufadza pachezvavo.
Asika ivo vari kuti ndovane kodzero yekuita izvi sezvo zvirizvo zvakatarwa nedare.
Hakuna asingazivi kuti patakanovhota MDC Alliance ichibva mupfungwa dzababa Mogen Richard Tsvangirai yakasiya mapato akawanda ikasarudza kuti tinge tina president achanomira angari advocate Nelson Chamisa. Makanzelas aripo, maMPs aripo. Nhasi uno ndo yakurwiswa. Asi chandoda kudza kuruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti nyaya hapana pairi. Nyaya ndeyekuti ZANU PF yaona zvakanaka, ikaona kuti chinganaka chii, iconfusion kuMDC. Saka regai nditi kuvanhu, isusu ngatisatarisa confusion yauya. Let's focus mutunhu kanga wakurema, wakutsura mateu. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo. Nekuti chandoziva ndechikuti dutu parinosimuka rinosvika nguva yekunyarara. Chero mubhaibheri chaimo chaimo, bhoti paranga raakunyura rine taimu yarakanzina namambo Jesu, be calm, rikadzikama.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yazotenda nhasi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvakavhurwa nemusi wemuvhuro. Varayiridzi vachibva vatanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi hurumende yakumbira kuti varayiridzi vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Godwin Mangudla anotipanya inotevera.
Mumashoko avo kudare National Assembly zvichitevera chikumbiro chenhengo dzedare iri, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo vana vechikoro vakauya vakawanda sezvaitarisirwa, varairidzi vakawanda havasi kuenda kubasa sezvo vari kunyunyuta kuti mari dzavanotambira ishoma. VaMatema vakumbira varairidzi kuti vadzokere kubasa vachiti hazvina musoro kuti hurumende irambe ichivabhadhara mari shoma iyoyo ivo vasingashande. Vati munyika mune varairidzi vanodarika zviuru makumi maviri vakadzidzira basa asi vasiri pabasa, uye vachaidzana pose pavanogona kuona kuti vapinzwa basa kuti vatore nzvimbo dzevarairidzi vasiri kuenda kubasa. VaMatema vatiwo zvikoro zvisina mvura kana zvinhu zvekudzivirira varairidzi nevana kubva kuCovid-19 zvinofanira kuramba zvakavharwa kudzamara zvinhu zvese zvagadziriswa. Nhengo dzeparamende kubva kumapato ese hadzina kufara nemhindu dzavaMatema, uye dzavaudza kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevarairidzi. Sachigaro vekomiti inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwe Mushonga vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevarairidzi nekukasika, vachiti hazvibatsiri kurega vana vari kuzvikoro zvisina varairidzi.
Maticha amo muzvikoro, chii chiri kuitika muzvikoro imomo? Hatizowane dambudzo remadrugs here kana vana vanoita nhumbu muzvikoro imomo? Vabereki vakabhadhara mari asi hakuna maticha. Ndiani ari kutarisa vana ivavo?
VaMatema vati zvichemo zvevarairidzi zviri kugadziriswa nebazi revashandi pamwe nePublic Service Commission, asi pari zvino chavanoda kuti muzvikoro muve nevarairidzi.
Hurumende inonzwisisa kuti maticha anoda kuwedzerwa mari uye kuti ashande zvakanaka.
Zvichakadai, masangano ose anomirira varairidzi munyika aburitsa mashoko pamwe chete achiti varairidzi havafaniri kushishidzirwa kuti vachadzingwa mabasa, vachiti izvi hazvisi kuzoitika. Mubati wehomwe musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Valadistos Zunde, vaudza Studio 7 kuti vaMatema vanofanira kugara pasi nevarairidzi kuti vagadzirise dambudziko kwete kuvashishidzira.
Varairidzi vari kuti tinoda kuenda but tipei zvinoita kuti tiende takakwana kubasa kumabasa kwedu. Hapana chimwe chinhu chinomboshamisa apa. Hapana.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Rural Teachers Union vafambaifambai vaudza Studio 7 kuti vave kutoda kuti mutungamiri wenyika apindire panyaya iyi.
President achida kuti vatibatsirewo kuti tiwedzerwe mari uyo conditions edu of service aimprovewo. Tinowo zvatotarisa kubva kuna president.
Masangano ose gumi anomirira varairidzi kusanganisira Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Union, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe National Teachers Union nemamwe anoti nhengo dzavo dzinodarika zviuru zana hadzikwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavo dzemihoro hadzichakwani. Varairidzi vanoti kuti vararame zvakanaka nemhuri dzavo vanoda kubhadharwa $500 nemakumashanu emadhora ekuAmerica pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vamwe vagari vemuchinoyi vari kupomera masoja nemapurisa mhosva yekuvarova zvakaipisisa nezuro manheru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vatinashe musandami vati vakarohwa muviri wose kusanganisira mumusoro vakarara pasi.
Ndakasvikirwa nemasoja nemapurisa ndaive ndiri pamba, saka vaipfuura nenzira ndokubva vandiona ndiri pamba ndobva vandishedza vakanditi oya kuno. Ndobva ndaenda kwangu vari there were about 12 mapurisa nemasoja ndokubva vatonditirara pasi. Ndichirara pasi ndobva vatotanga kutondirova vachinditsika musoro, vaive nemabato stick nepfuti. Saka ina ndinauza kuti chii chiri kuitika kusvikira ndarohwa wapedza undirova ndokubva vanditi zoni chitiza. vakandirova nemabato stick ne vachinditsika musoro nemagambo tsawo saka ndakazoita sendinovhara musoro nemaoko ndobva vatanga kumarova vachishandisa kuzasi kwepfuta.
Vamusendami vanoti pavairohwa vainzi vainge varegedza vanhu vachirova mapurisa mumusha weveruzhinji wegadzema. Vanoti kunyange vakamhanhara nyaya yavo kumapurisa epachemagamba manheru iwayo hapana matanho akatorwa.
Ndakaenda kumapurisa ndikanomhanhara mausiku iwayo ndokubva ndaona one vanonzi Constable Nyati vakati havakwanisi kutora mhosva ripoti yangu kuti vainyorere dhoketi vachiti pamwe neimwe nguva memba incharge wavo ndiwo anenge dari atuma vanhu kuti vauyozotirova uku saka tinofarira kuti ndii ripoti kuna memba incharge wavo.
Asi vati nhasi vazoenda zvekare kunomhanhara nyaya yavo iyo yanyorwa mubhuku iri nhamba RRB 4463526. Mumwe akarohwa ari pamba pake ndiva Rogers Mugande vemugadzema ava vanoti vari kutya kunomhanhara kumapurisa. Mutauriri wemauto Lieutenant Colonel Afios Makotori vati havana chekutaura nezvenyaya iyi vakati titaure nemapurisa. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati havasati vataurirwa nezvenyaya iyi asi vakurudzira vose vakarohwa kuti vaende kunomhanhara kumukuru wemapurisa pakamba ichamagamba kuti vakwanise kuferefeta kuti chii chakaitika. Kurohwa kwevanhu muchinoi kunouya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuuya kuzopfekedza nguwani dzedzidzo kuvana vakapedza zvidzidzo zvavo pachikoro chechinoi University of Technology kana kuti Kati Mangwana. Mune imwewo nyaya, masangano anomirira vatori venhau ashoropodza urongwa hwechikoro chikuru cheCAT hwekuendesa mazita evatori venhau kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kuti vabvumirwe kuita basa ravo kana vamunangagwa vasvika paCAT. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vati zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau sezvo vaine marezinesi kare.
Tinoshoropodza yunivhesiti neurongwa hwavari kuita. Vanoshungurudza vatori venhau kuti vatumire mazita avo nenhamba dzezvitupa nezvimwe zvakangosiyana siyana kumahofisi avo kuti zvigonovhetewa nesecurity. Security dzaani dzei? Mutori wenhau kana once akangopiwa accreditation card nemedia commission neZimbabwe Media Commission zvinoreva kuti ane kodzero yake.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru weMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vatavani mwoyo.
Resonance rikange rauya mucherechedzo wakakwana unoratidza kuti mutapwe nawo kana kwete. Chavangakwanisa kuita chatinovakurudzira ndechekuti kana vasina kugutsikana vanofonera kukomisheni.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weCAT vaZakaria Pumai kuti zvekuendesa mazita kuti anoongororwa zvakatanga riini vati vanoshanda vachiudzwa zvekuita nevanhu vavasina kudoma. Vadzidzi vakapedza zvidzidzo vepakati ava vari kupfekedzwa nguwani dzedzidzo vakawanda vavo vari kumba zvichiitwa padandemutande sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni inoona nezvemagaka vai vatungamiri venyika muAmerica kana kuti presidential debates inoti ichada kuti omeserei mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican Party nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vanobva kubato reDemocratic Party pavachaita gaka varepiri Florida. Nemusi wechipiri vaviri ava vakaita gaka vakuOhio uye vaisapanana mukana wekutaura. Komisheni iyi inoti panonyatsoda hwaro hwekuti vanenge vachikwikwidzana vanyatsotaura pasina kukanganisana kana kupindira kwakanyanya. vaviri ava vari kutarisirwa kuita magakava maviri mwedzi uno musi wa15 nemusi wa22. Vakuru vakuru muHong Kong vanoti munyika iyi mave nekugadzikana mushure mekunge guta iri razadzwa zviuru nezviuru zvemapurisa kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nhasi nevanoti vari kuda utongo hwejekerere. Vamwe muHong Kong havasi kuda kuiswa pasi peChina iyo inoti iri idunhu rayo. Mutemo mutsva wakaiswa muHong Kong unoti vose anofungidzirwa kuti anoda kuita mabasa eutororo kana kupandukira hurumende anokandwa mujeri kweupenyu hwake hwose akabatwa aine mhosva. Mukuru weHong Kong anotsigirwa neChina, Carrie Lam, arumbidza zvikuru mutemo uyu apo anga achisimudza mureza weChina nhasi semucherechedzo wekuumbwa kweChina itsva muna 1949. Kuratidzira kuri kuitwa kwave kushoma kubva zvakatanga chirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaburitswa nesangano rakazvimirira reThe League for Pastoral Peoples and Indigenous Livestock Development kana kuti LPP inoti hapana humbo hwakakwana hwekuti vanhu vanorarama nekupfuya mombe vachifamba vachitsvaga mafuro munyika shano vanosimudzira sei upfumi nekuti hapana ongororo dzinoitwa kuona mabasa avanoita. LPP yakaita ongororo munyika shano dzinosanganisira Kenya, Uganda, Germany, India neArgentina yakaburitsa pachena kuti zvinonetsawo kuona kukosha kwevanhu ava munyaya dzekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Vakaita ongororo iyi muKenya neUganda vaJacob Wanyama vakati hurumende dzenyika mbiri idzi hadzikoshese zvachose mabasa evanopfuya mombe kunyange vachisvika kumamiriyoni evanhu. MuKenya mune varimi mamiriyoni mana vanopfuya mombe vachitsvaga mafuro uye mombe dzavo dzose dzinonzi dzinodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Muna 2019 Uganda yakatodzika mutemo wekurambidza vanopfuya mombe ava kufamba vachitsvaga mafuro ichiti vanokanganisa mamiriro ekunze. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika eMDCT iri kufanotungamirwa namuzvara Thokozani Kupe neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti asendeke parutivi makakatanwa awo ogara pasi kuti agadzirise zviri kunetsa sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzasvika. Mapato maviri aya ari kurwisana kumatare edzimhosva kuti bato rimwe nerimwe ringe riri iro riri kutungamira MDC yakasiyiwa namushakabvu Morgan Tsvangirai. Makakatanwa aya akazoita kuti dare repamusoro-soro reSupreme Court riture mutongo wekuti MDCT yamuzvare Kupe ndiyo inofanirwa kunge ichitungamira zviri pamutemo kusvika kwaitwa musangano weExtraordinary Congress. Bato iri riri kudzingawo nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vakapinda pazvigaro vari pasi peMDC Alliance richivapomera mhosva yekusateerera. Pari zvino vechidiki vari kuzviti vakanga vari pazvigaro muna 2014 vakabvuta muzinda weMDC weRichard Morgan Tsvangirai vachiti vari kuda kuti vatungamiri vemapato maviri aya vagare pasi vataurirane. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana pamwe nevanotungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu. Totanga nekunzwa kuna vamaguhu avo vatabvunza kuti vanoti kudii nezviri kuitika mumapato maviri aya uye zvinosiya papi nyaya dzekupikisa muZimbabwe.
Iwo kamuto kamberevere kanopisa matanda mberi. Dambudziko riri muMDC rakatangwa navaTsvangirai pachezvavo vari vapenyu pavakaita maappointments vachiappointa mavice president vachamisa navamudzuri outside. Ndozvakakonzera kutanga kusaurirana kwavo naamai Kupe naana Munzura naana Obed Gutu vanga vari vanhu vanga vakaelectwa necongress. Saka pakazoshaya vaTsvangirai tinoona kuti vachamisa vakabva vakwira pachigaro. Zvinova zvakatama kuwedzera kusagadzikana mupati nekuti vanga vava pamusoro pevamwe vanhu vakaelectwa Congress. Zvimwe zvese zvazotanga kuitika zvatichitsa panapa wamoto wa out of control, asi ndokwazvinobva. Vaingodai vakaita kana ka extraordinary congress kekuti zvinhu zvacho zvingoitwe zvine mutemo.
Vambofana munoti nematambudziko atiri kuona ari mubato reMDCT neMDC Alliance.
Ndinobvumirana nezvataurwa nevamakuru kuti nyaya iyi yakatanga kare pakawedzerwa vamwe mavice president navatsvangirai. Asi chandaa kuda kutongowedzera ndechekuti kana riri bato rinova nechokwadi kuti chinangwa charo chiri kuda kuti chitore chigaro kubva kune bato riri kutonga ranhasi, ndinoona kuti nguva inoi zvisinei kuti dambudziko iri rakabva kupi, rakatanga sei, dai riri bato riri muchokwadi kunyanya kune MDCT iko kunana Maikupi nanamuonzora nevamwe vakadaro, vangadai vakaita shungu yekuti ehe zvakakanganisika zvakakanganisika. Anoziva mutemo wese ari kunyatsoona dambudziko iri asingavandi kuti pakaitwa dambudziko nezvigaro zvakazoiswa navatsvangira izvi, uyezve hapana kuzomboitwa kongresi yakatoti twasa pakashayika vatsvangirai. Izvi hongu zvakaitika, zvakakanganisika zvechokwadi zvedi. Asi kana riri bato rine chinangwa chedu seopposition chekuti tipinde muhurumende tikunde pasarudzo dziri kutevera pa-2023, dai rabotsveta zvekuda kuti dzigadzirise mhongapopoto iripo iyi nemitemo nematare, asi paite yatingati political solution, vagare pasi votaurirana kuti zvakakanganisika tinozviona zviripo, asi ngatitaurirani kuti tibatane tiite zvinhu zvedu pamwe chete tiende kumaelection. Kwakusara makore matatu, tingatoti maviri asara aya, takabatana tine chinangwa chimwe chete.
Vamagu, munoti nemashoko ataurwa navambofana?
Mashoko makukutu, asi chiripo ndechekuti musangano watopindwa napongwe. Hapachina mukana wekuti vanhu ava vakwanise kubatana, nekuti sezvandataura pekutanga kuti nyaya iyi yatopindirwa nevamwe vaya vanhu. So kuti vachitange futi kuti vagarisane pamwe chete zvakatononokerwa. Zvaifanira kuti vatsvangirai pavakashayika vaifanira kudaidza musangano uyewo vana chipanga mazano vovabatsira, because nyaya yekurwisana nekuda kwepower zvinoitika even kuzanu PF kana mukaenda kuANC zviriko. Asi dambudziko guru rine Movement for Democratic Change nderekuti haina nzira yekuyananisa madambudziko anenge aitika mupati.
Vambofana, munoona zvichisiya papi remangwana remapato anopikisa muZimbabwe?
Zvinorwadza vakandemiri, tiri kutoona kuti Zimbabwe yasvika pasingati nguva madark times atingaita. Hapana nyika ingasingabudirire isina opposition yakasimba. Pasina opposition inogona kuti hurumende inogara ichiita zvezvayo yakatoka shure kuti saka tadza basa pano, pane vamwe vanopinda. Kana tasvika patasvika apa pekuti bato riri kutonga rakungotonga madiro risina anoritarisa, anoriongorora kuti riri kushanda sei, ndinoona kuti zvakaipira nyika yose. Hapana anofanirwa kubvopemberera even vari muzanu mato kuti hatichisina opposition muZimbabwe. Zvakutoreva kuti nyika yakutoenda mawiri, nyika yakutoparara.
Thank you.
Ino yega yega inotinoda kubudirira inoda opposition yakasimba.
Thank you. Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vari parunhare kuKwekwe. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm, nhasi tiri kutarisa chirwere cheCOVID-19 nekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance mudare reParamende. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Munhu mumwe chete chete ndiye akabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro, chirwere ichi chichiurayawo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Lynette Karenyi Kore nevamwe vanomwe vanodzingwa mudare reParamende. Hurumende inotenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nenyaya yekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.